Kwazwai, mwriye Zimbabwe. Ndino mkamishira nchirongwa chedu chewe chidiki. Chandino kutokurei, sundo rega rega. Ini ndini maikove. Nasu nchirongwa, tine urukuro nemkuru wesangano re Lowfeld Media Trust. Vapafu onzovu. Tichikurukura nezwe zuare World Press Freedom Day. Iro rakana ngara nekucherechedza mabasa anoitwa nevatapi venhau pasi rose. Zuva iri riri kucherechedzwa gore rino pasi pedingindira rinoti Journalism without fear or favor. Vanhu ndino mukamuchira muchongwa. Tiudzeiwo maondoro enyu pamusoro pezvezuva reWorld Press Freedom Day.
Tinotenda zvikuru nekuva neni muchirongwa zuva ranhasi. Mukoma Mike, ndingati takatarisa isusu zuva reWorld Press Freedom Day, izuva rekuti tinotarisa kodzero dzemasangano anoita nezvenhau kana kuti ivo vatori venhau kuti vakasununguka zvakadini mubasa ravanoita. Zvekare ndingati izuva ratinonzvera kuti isusu senyika tiri papi takatarisa tivati isusu freedom of expression, takarerekera ikoko kumasangano anoita nezve kutorwa kwenhau.
Nemaonero enyu, vechidiki vari kuwana mikana here munyika kuva vatapi venhau?
Okay, takatarisa vechidiki ndingati nini mikana vari kuiwana chose yekuti vavewo vatapi venhau ivo pachezvavo. Tikatarisa kuti nyika pari zvino tine makoritsi akati kuti anopa zvidzidzo izvozvo zvokuti vadzidzire kuva vatitori venhau. Tichitarisa zvekare isusu kuti vavechidiki vari kukwanisa zvekare kushandisa ndingati madandemutande avakwaya vana social media kuti vave vatapi venhau pachezvavo ivo, kuti vange vachifambisa mashoko akasiyana siyana. Naizvozvo ndingati aiwa, tiri kukwanisa kuti tiwane mikana yekuva vatapi venhau pachezvedu.
Tiudzeiwo maondero enyu pamusoro pematanho ari kutorwa nevechidiki vave kushandisa dandemutande resocial media mukufambisa nhau.
Takatarisa dandemutande resocial media, tinoona isusu kuti vechidiki vane mikana mikurusa yekusimukira munyaya dzezvekufambisa kumashoko. Tinoona isusu kuti vakawanda vava kutanga ivo mabhizinesisi avo. Takatarisa tingati isusu online media kuti pane vakawanda vekuti vanokwanisa kutanga masangano avo ekutepfenyura pamhepo. Ndikatipa semuenzaniso, inini tine vanoita mapodcast, tine vanoita isusu zveblogging, tine zvakare vanoita isusu malife videos pasocial media ipapapa vachifambisa mashoko akasiyana siyana. Zvinova izvo zvinovasvitsa pandikati isusu paspotlight kuti vange vachionekerawo, vange vachizivikanwa kuti aiwa ndo zvavanoita.
Panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere checoronavirus, mungati basa revatapi venhau rakakosha here?
Ndingati nini, takatarisa chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19, vatori venhau ndokapa vane basa guru chairo kuti vange vachifambisa mashoko, ruzivo rwakasiyana siyana, kuruzhinji rwakasiyana siyana pasi rese, kubva pakuti todzivirira sei chirwere, kubva zvekare pakuti vape ruzivo kuti pari zvino zvakamira sei.
Aiwa, takunzai zvakanaka vanhlovu. Pesa ihuru kure yedu nekutipa mashoko enyu kupedzisira.
Zuva reWorld Press Freedom Day izuva rakakosha, izuva rakakoshera munhu wese. Takatarisa kuti izuva rinoita kuti senyika tisvike patinozvinzvera isusu kuti tiri papi. Takatarisa panyaya dzekodzero dzevatori venhau. Ndikati nepapfupi, ndatenda zvikuru nekuva neni muchirongwa.
Aiwa, tinotenda vanhlovu, mukuru wesangano reLowfeld Media Trust nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe, tasvika kumakumi echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichibata nyaya yezviri kuitika pasi rose patinokurukura nezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection moineni Michael Hove, 8 to 9 PM panapa panhepfenyuro yestudio 7 muri Zimbabwe Musakanganwe. Tine urombo kuti hatikwanise kukupai chirongwa ichi semazuva ose sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu. Zvisinei, muri Zimbabwe tosangana pachirongwa The Connection nemusi wechipiri. Vanoda kukurukura neni, ndiripo pasocial media, patwitter nepainstagram @bigmy3bigmyke3 ndiyo username yangu. Aiwa, chinobhururuka chinomhara, muri Zimbabwe nguva yangu ndiyo yadyanana. Ngatisanganei nemusi wechipiri anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Mike Hove, bye bye.